Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Samantha Kureya. Avo vanoita ivo zvemitambo. Muzvare Kureya vanoshanda ivo nesangano rePO Box iro rinoita iro zvemutambo pazvivhitivhiti zvepaFacebook nezvimwewo. Mumitambo iyi Muzvare Kureya vanozikanwa nezita iro rekuti Gonyeti. Tichanzwa kuti sei vakafunga kutanga kuita izvozvi zvemitambo uyezve zita rekuti Gonyeti vakariwana sei. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Samantha Kureya.
Okay.
Mungatitsananguro nezvebasa ramunoita here? Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kuita basa iri?
Ndimanzi Samantha Kureya. PO Box ndinozvikama saGonyeti, but I'm also an actress. Ndinoactorawo ZBC nema independent producers. Pandakatanga kuacta ndakangoterawo matsimba amhama zvekuti mai vangu ende ndinoona vachiita mari yesau. Pandangotrayawo for a part then vakati uri kutogona, carry on, wakutoacta. Saka ndo matangiro andakaitawo.
Munoona zviri nyore here semunhukadzi kuti muwanikowo muchiremekedzwa pamabasa amunoita muindastry yamuri?
Ini ndinangoti ndikutambirwa hangu zvakanaka kozi kwese kwatiri kuenda vari kufarira mabasa. I think zvinoenderana nekuti uri kushandawo sei nevamwe.
Imi mataura kuti pane zvamakabva kuacta manga muri kuzikanwa paPO Box semudzimai anonzi Gonyeti. Chitsanangurirei nezvaGonyeti?
Gonyeti italenti rakangosanganikwawo naro. Ndakangoitana ndafonerwa nzi uri kudiwa pane patoda kukuedza. Ndakatomboseka zvangu but ino kana chinhu chiri mauri zvinongobuda ende zvinongoendeka. Saka Gonyeti italenti rakangowanikwawo nePO Box crew. Vandatoedzwawo vandavodhishinwa and vakafarirawo kushanda kwaGonyeti. Saka I hope ari kuenda kure Gonyeti.
Mabasa api yamwe amuri kuita pamusoro pezvamunoita zvekuacta izvi?
Pane drama series iri kubuda paZTV inonzi First Day. Ndiri kuwanikwa ndiri kuactawo saNLC imomo The Maid. Kwozoita rekufilm ndiri kuonekwa ndichiactawo futi samuchaneta imomo. Kwozoita mamwewo zvawo haasati ashutwa but ari muline up yekuda kutoshutwa.
Tinoona pane zvamuchangobva kuparura kuPO Box manga muri kutaura imi neshamwari yenyu nemagariro amuri kuita. Paimbotipainzwisa yezvimwe zvamaitaura muri ipapo notaiona muchitaura slang nezvimwewo isuwe kudiaspora zvatisinganyatsoziva asi takatobva tatoonzwa kuti taakumusha. Chimbotipakurireiwo zvimwe zvacho.
Raiti paskiti ramakabva henyu kuona iri taingoratidza lifestyle kuti varipo vamwe vakutorarama upenyu hwakaoma kusvika pakutohaya even Colgate kusvika pakushaya sipo yekugezesa chaiyo. Variko vari kurarama life yakadaro. Ndinofunga makaona takabata futi yegender yevaelen kuti vanhu vari kukwarira mukati vari kutya kubuda pachena kutya varume vachingokwara kuti ndozvazvinoita. Saka taingorakidza kuti violence iriko iri kuitika. Ndofunga ndozvatainyanyipfunga chada kunyanyibudisa paakasiti iroro.
Pane imwe skiti zveyandakaona maitaura imi nemabatirwo ari kuita vashandi vanoshanda mudzimba imbotsanangurai nezveizvozvo.
Taitaya kuda kutsanangura life iri kuraramawo futi vasikana vebasa. Kune vamwe vari kurarama zvekuti vanototya kubudisa pachena kuti zvakamira sei. Kune vanhu vari kushandira kana murungu aneswa kubasa anosvikupedzera hasha dzese kumusikana webasa. Saka ndozvimwe zvataitaura kuti varungu ava vanoda kunyatsa kubvetwa kunyatsotarisa usati washandira munhu.
Takanzwazve muchitaura mamwe mazwi anoshandiswa mazuva ano ekuti pano handibve zvekumhanya. Chimbotipaiwo zvimwe zvacho zviri kushandiswa munyika parizvino.
Hatimasenzi tingowanikwewo mukati mugeto matiri kurarama. Sana gore rinotadzidza zvakawanda handibve zvekumhanya. I'm here to stay. Tingori timasenzi tingotaurwataurwawo nevanhu.
Imi mune mhuri here sisi Samantha?
Aiwa Samantha achiri sinho but haasi sechinhu zvake.
Titaurewo nezveupenyu hwenyu semudzimai wechidiki kudai.
Ari sinhu anozviitira hake like independent. Ndine kashopuwo kangu kandinorana kuti tingobatsirika kuti tisazoramba totsvaga mari muvanhu. Ari kutarisirawo zvakare kuroorwa mugore riri kuteera imomo mundo pazvinenge zvakuda kuitika. Ndiwo life yaSamantha.
Pane kurudziro yamungapo here mamwe madzimai kana vasikana vechidiki
muindastry imomo medu chikuru kungozvibata haufani kuzvidzikisira kana kuvelusi just because uri kuda kana kuti wapinda mukuekta hazvirevi kuti waalusi wakungoita zvese zvese no unofanira kuzvichengetedza uchimira saiwe and mabasa ari kwaanowanika haufaniri kana kuti ndadanana nadirector kuti ndiwane role ndadanana nadirector kuti ndiite chakati no wakamira saiwewe Hollywood chaiwo unobuda wakuhollywood
chii chatingatarisire mune ramangwana kubva kwamuri
Gwenyeta haruku ya inda haruku ya inda kundera hafu bukera kumashuri. I promise fireworks. Ramba ima kashinga gwenyeti munomu wana cheti.
Ai wangu wa edu ndiyo ya itashanje. Tino kutenda hii mushare Samantha Kureya kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chino tarisa juno sangana nevanu kazi muupenyu.
Ayo maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.